Inini ni Marvelous Mhlanganya huye ndishiti yei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kukazi 12/2020. Darerema kurukota rotari sirwa kubuda nezvisungo zvekutevedza musangano waro wanasi uyo uchiri kuzeya nyaya dzakawanda dzinobata nyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti naurirano pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndizo chete dzinobudisa nyika mumatope mairi. Zvirimwa zvakawanda zvoparadzwa kumashonaland west nerukonye kana kuti armyworms vagari vekumasvingo vanoramba kutambira budget rekanzuru yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvotaura pamusoro pechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika chiuru zvikuru kuChina. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.